process yacho yanga yari bayasiyana nelast time nekuti iko zvino vanhu vanga vachisubmita online vasubmita online zvinoitwa zvoitwa nehome affairs home affairs yotumira kune imwe inonzi GFS inove kampani yanga ichibetserana nehome affairs ndoyozoishuwa vanhu mapemit saka process yanga yakareba vazhinji vakagara kunguva yakareba vasati vawana mapemit hongu pakapuwa deadline yekuti kusvika musi wakati ndo musi watiri kuvhara but izvo zvaingodhitamainiwa nekuti iyo home affairs nevfs vanenge vapedza here kuprocesa mapemit
iyo hurumende yesouth africa yatii nhasi zvichafamba sei tichiona kuti nhasi ranga riri zuva rekupedzisira
zuva racho ranga ririra nhasi but vaona kuti havana kunge vakwanisa kuti vakwanise kupa vanhu vese vanga vane umbowo hwekuti vakamirira mapemit kana ndichiti umboondo ravanhu vanga vane mareceipt ari kutaura kuti munhu akamirira pemit kana kuti munhu anga ane sms pafoni iri kutaura kuti uya utore pemit yako vanga vari kaita q panze vasati vapera nobva vazowedzera mazuva anokwana kuita masvondo maviri zvakare kuti vanhu ngavarambe vachiuya vachitora saka hongu ndo patasvika pari zvino kuti kunyange vanhu vese vasingazowani mapemit nekuti nenyaya yekuti vamwe airejectwa amwe achiitwa sei vamwe vachinzi no marejectwa nekuti maonekwa kuti maane marekodzi ecrime vamwe vachiti matadza kusubmita madhokumends akadai akadai but nyaya iripo ndeyekuti havasati vavhara vawedzera bichana mazuva kuti vanhu varambe vachiuya vachitora mapemits avo
imi zvii zvamungakurudzire zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutarisana nematambudziko enyaya iyoyi yemapepa nyangwe angave mazsp kana mamwewo
chandinoona chakakosha kuziva information kuve neruzivo ndinokurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zviri munomu kuti ngavaende vanobvunza because hazvisungise kunobvunza information kuti ndipewo type yemapemits amunawo.